Mumwe murimwe gorosi kubhangeti vamunashi chambati vanoti vainge vakatarisira goro nosvika matani makumi matatu asi vanoti izvi zvicharamba sezvo gorosi ravo rave kunayiwa richiri mumunda. Vachambati vanoti mvura iri kunaya ichakanganisa huwandu pamwe nekunaka kwegorosi ravo izvo zvichaita kuti vawane mari shoma pane yavanga vachitarisira.
Ndainge ndakatarisira kukohwa 30 tons asi izvi hazvichagoneka nekuda kwemvura iri kunaya zvakanyanya.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wegorosi mudunhu reMashonaland East pedyo nemarondera vaWeston Kahari avo vanotiwo mvura iri kunaya iyi ichakanganisa goho ravo.
Kana ikawandisawo eventually ikatangawo jevenetoa which needs to be planted early 150 days zedu tikadzitangira musiwa 15 October toverenga kumashure ndo inofanira kunge iri either cut off date yekudyara wiki yacho.
Mumwe wevatevedzeri vaviri vegurukota rezvekurima raPeter Aritatos vanoti vakatoendesa michina yekukohwa gorosi kunzvimbo dzose munyika yose uye vanokurudzira varimi kuti vapedze kukohwa gorosi mumazuva mashoma ari kutevera. Mumwe murimi wegorosi mudunhu reUmuguza kumaTebeleland North vamukotozi Lunga vanoti izvi hazvisi kuitika vachiti vakavimbiswa michina yekukohwa masvondo maviri apfuura asi hapana chatichauya.
The rains have affected us already.
Gorosi redu rinopedzisira rave neunyoro izvo zvinoreva kuti tinenge tafanira kumboriomesa tisati taendesa kuGND. Taitarisira kuwana kombaini harvester mumasvondo maviri apfuura asi hatina kukwanisa. Takaedza kuadha tikaenda futi.
Sachigaro werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti vanokurudzira varimi kuti vakurumidze kurima gorosi mumwedzi yakubvumbi naChivabvu kuitira kuti izokwanisa kukohwewa muna Nyamavhuvhu naGunyana mvura isati yaturuka.
Witi inotanga kudyarwa April uye kazhinji tinokurudzira varimi kudyara witi yavo kusvika musi wa 25 May. Apo tinenge takatarisa kuti witi inodyarwa April naMay inooma kubva September kusvika October, apo mvura inenge isati yanaya sezvo mvura mwaka mizhinji yaitanga kunaya kubva kuma 18 October.
Amai Jiti vanokurudzirawo hurumende kuti ipe varimi vegorosi zvikwanisiro zvekurimisa gorosi nguva ichiripo kuti varimi vakurumidzewo kurima.
Kuvarimi vanorima witi zvakanaka kubata nguva inoita kurima witi kuti vasazorasikirwe negorosi ravo zvinozoita kuti varasikirwe nemari zhinji. Vanopa zvokurimisa kunyanya hurumende ngaipewo varimi mainputs nenguva kuitira kudyara nekukohwa nenguvawo. Vamwe varimi vari kutambudzika kutsvaga mari yekukohwesa uye kutenga diesel rinodiwa sezvo izvi zvava kudhura zvakanyanyisa. Dambudziko remvura nemoto gore rino zvanyanyisa zvokuti witi ichaderera goho pamusana pekurasikirwa yatsva kana kuti yanaiwa.
Zvimwe nyanzvi dzekurima dzinoti varimi vegorosi vave kunonoka kurima zvinozoita kuti vanonoke kukohwa nekuda kwekushanduka kwemwaka zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Hurumende yanga ichitarisira kuwana matani zviuru mazana matatu nemakumi masere zvegorosi kana kuti 380,000 tons ako kanove kekutanga kuti iite goho rakadai regorosi rinokohwewa munyika. Asi kana mvura ikaramba ichinaya sezvairi kuita mazuva ano, tarisiro iyi inogona kuenda mudondo. Gore rino varimi vanonzi vakadyara mahekitare zviuru makumi masere egorosi kana kuti 80,000 hectares nyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.